Service announcement by the United States government.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 15 2021 makacherera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave mazana matanhatu ane makumi matatu nevatanhatu 636. Bato rinopikisa muSouth Africa reEconomic Freedom Fighters rinoshora hurumende yavo mukuvhara kwayakaita mabhadha ayo. Vashandi vekanzuro yechitungwiza vanovhiringwa nechirwere checovid-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave mazana matanhatu ane makumi matatu nevatanhatu 636 zvichitevera kufa kwevanhu makumi mana nevanomwe 47 nezuro. Makumi maviri evanhu vakafa necovid-19 kumashonaland west nezuro Harare ichifirwa nevanhu gumi. Vanhu chiuru chimwe chete chine zana rine gumi nevaviri 1112 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro uye vose vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana maviri ane makumi maviri nemumwe 221. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu zana rine makumi matatu nevatatu 133 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwa neManicaland ine vanhu makumi mapfumbamwe nevana 94 vakafa nacho. Manicaland ichiteverawo neMashonaland West ine vanhu makumi mashanu nevaviri 52 vakafa nechirwere ichi. Kozouya Mashonaland East ine makumi matatu nevatanhatu 36 seMasvingo. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi maviri nezvishanu zvine mazana matatu ane makumi matanhatu nevasere 25,368. Vapora munyika vachiita zviuru gumi nezvina zvine mazana manomwe ane gumi nevana 14,714. Zvichakadaro apo dzimwe nyika muAfrica dzave mubishi rekutenga mishonga yenhomba yokudzivirira COVID-19, Zimbabwe haisati yatora danho rekuti ichashandisa mishonga ipi sezvo ichiri kuita ongororo. Godwin Mangoya anotipa nyaya iyi.
Unyange hazvo pave nemishonga ine chitsama yave kutoshandiswa kudzivirira kupararira kwecovid-19, Zimbabwe inoti yave kuita ongororo yekuti yoshandisa mushonga upi. Mutevedzeri wasachigaro wekomiti yedare remakurukota inoona nezvedenda recovid-19 zvakare vari gurukota redzidzo yepamusoro muzvinafundo Amon Murwira vanoti hurumende iri kuita ongororo yakadzama kuti ibude nehwaro hwekuti yoshandisa mushonga upi padenda recovid-19.
Kuronga chinhu chakakosha, sezvo saka ndichiti pari kuitwa ongororo yakadzama. Sezvounoziva ndozvokuti vaccine rinoitwa rine suitability yeplace, saka zvinoongororwa, ndoongororo yacho. Hapana nyika inoramba mushonga asi mushonga unoongororwa. Saka hurumende iri kuronga nokutarisa zvakadzama pamusoro penyaya yamavaccine. Asi hatisati tava neiyo ndingati dudziro yokuti ndingakudza kuti nhasi kana mangwana aabodo.
Vati nyaya haisi pakungomhanya kutenga mushonga chete, vachiti pane zvizhinji zvinodiwa kuitwa mishonga iyi isati yatengwa.
Hadzisi nyaya dzokungotenga nokudii, inyaya dzokuronga zvinhu zvacho zvinorongwa kwozobviswa mari kunenge kuchitariswa kuti zvinotibatsira. Saka hurumende haina kutswanyira ziso rayo kune any option. Takatarisa maoption ese asi hangonzi havangoitwa vamapuvire vanongopuvira. Ndokusaka tichiti panoitwa ongororo kuti tisapuvira. Asi haisi nyaya iri kure nehurumende, inyaya iri mudariro.
Vati chikuru chakakosha pari zvino kuzvidzivirira kuti vanhu vasabate COVID-19 vachiti zvakakosha kuti vanhu vagare mudzimba, kugeza maoko pamwe nekushandisa mamasiki. Mukuru wesangano recommunity working group on health Vaitai Rusike vaudza Studio 7 kuti zvinosuwisa kuti dzimwe nyika dzave kutobaya vanhu vadzo nhomba yeCOVID-19 asi Zimbabwe isina zvairi kuita. Vati denda iri rakazivikanwa kutanga kwegore rapera chairo asi Zimbabwe haisati yatenga mushonga yekudzivirira denda iri.
Saka isu tikada kumirira kuti tichazowana vachatipa madonations. Madonations achatozouyawo hatizivi kuti mberini acho apo tichange tingorasikirwa neupenyu. Iye zvine zvimuri kuona mamirira aita zvinomuitika hasi kufadza. Ndufu dzeCOVID-19 dziri kukwira. Vanhu vari kurwara neCOVID-19 vari kuramba vachiwedzera. Zvipatara zvedu zvave kukurirwa. Mamochari edu azara. Kozoti vene vacho vanoita mabasa ekuviga vanhu vaakuremerwa nekuda kwekuti chirwere chichakomba, chirwere chichakura.
Vati hurumende ngaishandise mari yayo kwete kungomirira zvemahara nguva dzose.
Ngatishandisewo kamari dzedu dzebudget. Tinonzwa Minister of Finance vachitaura nezvesurplus. Iyoyo surplus yatinayo yebudget iyoyo ngaichishandiswa kutenga nhomba dzinodiwa kubaya vanhu kudzivirira chirwere cheCOVID-19.
South Africa yakatotenga mishonga yeCOVID-19 kubva kumakambani anoigadzira uye mishonga iyi iri kutarisirwa kusvika munyika iyi pakati pegore rino. Zimbabwe haina chainacho pari zvino asi inotarisirwa kuwanawo mishonga yeCOVID-19 pasi pechirongwa cheAfrican Union cheAfrican Vaccine Acquisition Task Team apo nyika dzese dzemuAfrica dzinotarisirwa kuwana mishonga pakati pakubvumbi naChikumi gore rino. Ndakamirira Studio 7 Marare, ndini Godwin Mangucha.
Mutungamiri werimwe bato rinopikisa remuSouth Africa reEconomic Freedom Fighters vaJulius Malema vanoshora zvakasimba hurumende yenyika yavo mukuvhara kwayakaita mabhodha ayo makumi maviri ichiti iri kurwisana neCOVID-19. VaMalema vati izvi hazvina zvazvinobatsira kunze kwekuomesera zvizvarwa zvenyika dzakavakidzana neSouth Africa. Nyanzvi mune zvematongero enyika vaDewa Mavhinga vaudza Studio 7 kuti zvakaitwa neSouth Africa hazvibatsiri sezvo vanhu vachingopinda nekubuda muSouth Africa nendege.
Mutungamiri webato rinopikisa muSouth Africa reEFF vaJulius Malema vari kutaura chokwadi kuti hurumende yeSouth Africa iri kukanganisa kumhanyira kuvhara mabhodha makumi maviri akapoteredza nyika kunofamba nevanhu vachipinda netsoka vazhinji vavo vanhu vatema vanotambudzika, asi ichisiya nhandare dzendege dzakashama kuti vazhinji vana muzvinamari vakwanise kupinda vasina kudzivirirwa.
Hakusi kurwisana nekupararira kwecoronavhairasi here nhai vaMavhinga?
Izvi hazvipedzi dambudziko redenda recoronavhairasi. Zvinongoita chete kuti vanhu vatsvage dzimwe nzira dzekuramba vachipinda muSouth Africa, asi nzira idzi dzinenge dzava dzekupinda nepakawanda nemumikoto pasina anovaona uyezve vasingacherechedze kuti vane denda here kana kuti kwete. Saka neimwe nzira zviri kuitwa nehurumende yeSouth Africa zvekuvhara mabhodha zvinotozowedzera dambudziko recoronavhairasi kwete kuritapudza. Zvakakosha kuti hurumende yeSouth Africa itore matanho anoita kuti vanhu vakwanise kuramba vachipinda upenyu hwavo husiri munjodzi, asi iyo nyika ichikwanisa kucherechedza ichiona kuti pane denda here kana kuti kwete, uyezve ichiziva kuti ngana ndivanani vapinda munyika, kwete kuvhara mabhodha zvinoita kuti vanhu vatsvage dzimwe nzira dzekuramba chete vachipinda asi nzira idzodzo dziine njodzi yakakura kwazvo.
Kuvhara mabhodha hakubatsiri here mukudzikisa kupararira kwechirwere ichi, inga tinoona zvichiitwa nedzimwe nyika wani?
Dambudziko rinogona kuzobuda nderekuti zvinenge zvakuita sekuti denda recovid-19 riri kunyanya kubva kuvanhu vanenge vachibva kunze kana kuti kunyika dzakaita sana Zimbabwe, naLesotho kana Mozambique nana Swaziland. Nyamba kwete hazvisi izvo tinoziva sezvo taona vamalema kuti nhoroondo yedenda recovid-19 nderekuti kupinda kwarakaita muSouth Africa denda iri rakabva nekuItaly rikauya nevaiuya nendege kwete vaifamba netsoka vachiyambuka paBeit Bridge kana dzimwe nzvimbo. Saka dambudziko guru riri panhandare dzendege ndopanofanira kuti pacherechedzwe.
Saka vamazhinga South Africa munoda kuti izvifambise sei?
South Africa ngaione kuti yabatsirawo nyika dzakaikomberedza, nekuti hazvibatsiri kuti denda rinzi rapedzwa muSouth Africa asi kuvavakidzani vana Zimbabwe, Lesotho, Swaziland, Mozambique, Malawi risina kupera, nekuti nyika idzi dzine ukama hwehoche koche hwekuti kana denda richiri kuZimbabwe zvinoreva kuti nekuSouth Africa rinenge ririko. Saka South Africa inofanira kuti ione kuti kuchamhembe kwese kweAfrica yabatsira kuti denda irori ripedzwe, kwete kungofunga chete zvekuti ivhare mabhodha nekuti hazvina chazvinoshanda.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vade vamazhinga vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Kanzuru yechipingiza inoti COVID-19 yaimanikidza kuvhara kliniki yayo yeSt Mary's sezvo vashandi vavo vanomwe vakabatwa neCOVID-19 uye vamwe makumi maviri nemumwe vari pawe vega mushure mokusangana nevanhu vane chirwere ichi. Vakafanobata chigaro chemunyori wekanzuru yechitungwiza Dr. Tonderai Kasu vanoti izvi zvawedzera kuderera kwehuwandu hwevashandi veboka ravo rezveutano izvo zvakonzera kuvharwa kwekliniki iyi. Dr. Kasu vanoti kunyangwe hazvo vavhara kliniki yeSt Mary's ichange ichingobatsira varwere vanenge vachida kubatsirwa zvechimbi chimbi chete, vamwe vose vachienda kunobatsirwa kune dzimwe nzvimbo dzinenge dzakavhurwa. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ndingati ndingipane the last one week yapfuura iyi tine makesis edu pane vanoshanda kuutano mahealth workers, mafrontline health workers tine 7 vakatesta positive for COVID, and then pane 7 iwawawo vakatesta positive for COVID over the last one week pane 1 akafa. And then apart from iwawawa 7 pamafrontline health workers edu tine vamwe 21 vasiri kubasa nekuti vanga vari macontacts eva 7 positive cases avo. Saka tine 21 vaenda paself isolation kwete kuti vari kurwara kana kuti vabatwa nechirwere asi nekuti vanga vari macontacts. And macases avo tikutaura nezvehealth staff yedu mahealth professionals.
Saka izvi zvakakanganisa zvakadii kufambiswa kwenyaya dzeutano mukanzuro yenyu?
Nyaya iripo ndeyekuti tisati tapinda muCovid, pandemic isati yatanga, sechitungwisa city health department tanga tagara tine shortage yemahealth professionals, tanga tagara tiri short staffed pandemic isati yatanga. Saka nezvaitika izvi manje ka zvaita kuti situation yacho iwedzere, and of which now zvatova worse manje. Saka zvataona kuti zvinokodzera ndezvekuti pari zvino tambovhara kliniki yedu yekuSt Mary's because hatina staff yacho yekuti vatibatsire pakliniki iyoyo. Tagara tiri short staff, taane 7 mapositive cases pane health staff, tine vamwe 21 vakagara kumba nekuti vanga vari macontacts. Saka hatina staff. Saka zvatiri kuita tambovhara kliniki yekuSt Mary's. Kliniki yekuSt Mary's pari zvino inenge ichiongorora maemergencies chete, inenge ichiatenda maemergencies chete. Mamwe macases ese ekuSt Mary's anenge asiri emergency. Tiri kukumbira kuti vaende vanobatsirwa pazengeza kliniki, asi ikliniki yekuSt Mary's chete yatavhara nekuti hatina staff. And zvinhu zviri temporary. Tiri kutsvaga imwe staff.
Zvinhu muAmerica zvichiri zvakaita manyama mire nerongo mushure mekunge nhengo dzedare reHouse of Representatives dzakavhota dzichitenderana kuti mutungamiri wenyika vaDonald Trump vakatyora bumbiro remutemo uye vanofanira kumanikidzwa kuti vasiye basa. Asi kuti vaTrump vasiye basa kwasara mazuva mashanu chete kuti vakasarudzwa kutungamira nyika vaJoe Biden vatore mhiko. Zviri kudare reSenate iro rine nhengo dzebato ravo remaRepublicans dzakawanda kuti dzivhote. Dare iri riri kuti rinogona kuzeya nyaya iyi vaTrump vatosiya basa kunyangwe vemaDemocrats vachiti nyaya iyi izewe vasati vasiya basa. VaTrump vari kupomerwa mhosva yokupesvedzera vatsigiri vavo kuti vaite zvemhirizhonga pavakaratidzira vachienda kudare reCongress zvine mhirizhonga mukati nemusi wechitatu svondo rapera zvakasiya vanhu vashanu kusanganisira mupurisa vashaya. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaNicholas Mada, chizvarwa cheZimbabwe chiri mudunhu rePennsylvania.
Wongu mukoma Blessing, zvinokwanisa kudaro, asi maonero andiri kuita inini pari zvino. Handifunge kuti pachine simba kana kuti energy yekuti vanhu vadzokorore kuita izvozvo, nemukana wacho handiuone vanhu vachiupiwa zvekare. Because mukana iwoyo ndinoona sekuti wakabva kumutungamiri wavo kutaura vaTrump, vakakwanisa kusangana nevanhu vavo ndobva vataura pachita chevanhu zvaibuda pamatelevision kuti endai mufambe makadai makadai makadai.
Sei izvozvo muri kuti zvinogona kunge zvakapa kuti vanhu vabude neuwandu wavo vachienda kuCapitol Hill?
Izvozvo zvakapa vanhu simba rekuti vazosvika pamuzinda weCongress. But ndinoona pari zvino zvisiri zvinhu zvinokwanisa kuitika nekuti hapana incitement iri kuzoitika ende vanozviziva vakawanda kuti panofanira kunge patorwa matanho akasimba chaizvo ekuti zvinhu izvo zvisaitika. Saka handifunge kuti pane munhu anoda kuriska kuti aende kumuzinda weCongress nemamiriro azvakaita zvinhu zvakatyisa kana kuti ivo vakaenda vacho vanokwanisa kunge vachishatirwa kana kuzvimbirwa vari kudzimba dzavo. But kuti vachindoita gungano mukuru wavo anenge atisungoimbira dzakondo handioni zvichiitika izvozvo.
Ko iro dare reSenate munoona here richimanikidza vaTrump kuti vasiye basa kwasara mazuva mashoma shoma kudai kuti vaBiden vatore mhiko?
Pari zvino handikwanisi kushamisika kuti zvinokwanisa kuita kuti vaTrump vanokwanisa kumanikidzwa kuti vasiye basa kuburikidza nemhirizhonga yakaitika. Nekuti ndinodaro nenyaya yekuti mhirizhonga iyi yakatirimutsa vatungamiriri vemapato maviri, maDemocrats nemaRepublicans. Zvinova zvinhu zvanga zvisisaitike zvakanyanya mazuva ano kuwana vamwe vatungamiri vanobva kune rimwe bato vachimira nevamwe vari kune rimwe bato. Asi iye zvine zvine zvataona zvarakidza kuvhunduka kunoita kuti maDemocrats vasimudza nyaya iyi kulower house ichizoendeswa iye zvine zvikaya kuenda kuupper house. Zvinhu zvinokwanisa kuitika chaizvo, machandisi acho anenge akatisimbei because tinonzwa futi kuti kune vatungamiriri kumaRepublican vari kutarisira uye vakava nekugumbuka kwakanyaya nezvakaitika svondo rakapera. Saka yes, zvinokwanisa kuitika.
Mungati makashamisika here nedanho rakatorwa neHouse of Representatives dare repasi kuti vaTrump vabatwe nemhosva yekutyora bumbiro remutemo vakaitwa iya yatinoti pachirungu impeached?
Handivoni sekuti dare remaDemocrats rine zvarakanyanyokanganisa nekuti pane zvavaramba vachiona zvine chekuita nekuchengetedza runyararo. Saka mhirizhonga yakaitika yakatyisa pasi rose. Ndinovimba kuti vane donzo rekuti zvinhu zvakadaro zvisadzokororwa zvekare nekuti zvinhu zvinotyisa pano pasi pedenga, kunyanya kana zvaitika munyika ino inotarisirwa kuti inyika ine demokrasi iyo iri kuponesa vanhu vakawanda.
vanoongorora nyaya dzezvematongero enyika vaNicholas Mada vanova chizvarwa cheZimbabwe chiri mudunhu rePennsylvania muno muAmerica vange vachitaura naBlessing Zulu weStudio 7. Tombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. Vashandi vekanzuru yeguta reBulawayo varamwa mabasa pamusoro pemari dzavari kutambiriswa. Izvi zvave kukonzera kunetseka kwevagari kukuru sezvo pasisina vanotakura marara nekuchera makuva. Financial Gazette rinoti bizimisi rokushanya kwevanhu munyika kana kuti tourism rasvika pakaoma pamusoro pekuwanda kuri kuita COVID-19 munyika uye yambiro pamusoro pekushanya yakabva kunyika kunosibva vashanyi vazhinji vachienda kuZimbabwe. Zimlife.com rinoti vamiriri muZimbabwe venyika dzeEuropean Union vari kushushikana zvikuru pamusoro pekusungwa kwemutapi wenhau Hopewell Chingono. Mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Sikala nemutauriri weMDC Alliance Muzare Fadzai Mahere. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Angazi ya jumla kandi mira Washington DC. Maonera andeta mizunga katika Washington ya ina kumira zvakanaka nekuti yakutoparadza upenyu hwevanhu. Yekuti pane vanhu vakafa nekuda kwekuramba kwa Trump kugamuchira kuti vakadyiwa. Dai vanga vangobvuma kuti vakadyiwa nyika yaibva yaita stable. Saka mizunga ya ina kunaka. Chandinongokurudzira ndechekuti vasiwa Trump dai vangoita stable vanhu vabvuma kuti vakadyiwa. Ndotungamira ivo vakagamuchirwa nevanhu vari kudiwa nevanhu ivavo. Mishonga yakangoipa haina kumira zvakanaka. Ndo maonero angu dai vangobvuma kuti vakadyiwa vanhu vaenderera mberi nekutonga vakahwina vanotsadzwa nevanhu. Ndo maonero andinoita
pamusoro wepamusoro weStudio 7. Ndinoitwa zvangu Mr. Chief Shone kana kuti Dinesh anobva nguva kuZimbabwe ava kadoma ava kaarva makana apakuka ndakubvunzawo kuti kana munhu achishandira hurumende haaritaire kana achiritaya munibvunzirawo munangagwa nekuru yake kuti kwevo se vasingaritai havachemberi sei pabasa vauri kuda kuritaya zvakatyika ndinenyimbeti havaritai vakaita sei vana munangagwa chingoro vakatonga nyika kubva vachitora nyika kuvarungu nanhasi vachiri kuda kungotonga vanhu vakaita sei vasinganeti kadi nekudya mari vasinganeti vasingadi kuritaya vangofunga kufitisa vanhu bedzi kugwadzisa nekuvanofuaandi nekudhauni nekudhauni iyoyo inongonzi nekudhauni bedzi hakuna vanhu vanofamba hapana chikafu chinopiwa yoti vanhu havabatsirikani inongonzi inokudhauni bedzi masoja arikachitorera vanhu mari achita korapsheni muiri momo vachiwedzera kugwadzisa kuti vanhu hazvakaoma but vanachiwe munangagwa nachiwenga hanyanyi zvangu wanyanga mablema strei vanandoblema masabhuku nemasoja nemapurisa ndo vanhu vari kutikanganisira nyika ivovavo bhozi vanani masabhuku aya arongepedzeka kupuwa zvibhagedo zvechibage muchana achitakapuwa zvibhagedo zvebage na23 yakusvika votaa kufonyora vanhu musora regai vanhu vambotambura kuti nyika inake bhozi kana vasatambura rero vanhu nyika inake.
Kwazuvai kwazuvai vatapi venhau muStudio 7. Inini ndoda kutsigirawo nekubudidza kwelockdown yakazviriko kuZimbabwe. Lockdown ini chinhu chakanaka chaizvo because tinoenda kuona kutaridzise namba iri kuti iri namba iri kuwedzera every day vanhu vari kubata nechirwere checovid-19. Inoona hongu hurumende yakagona kubudisa riko covid-19 kuti ivepo because vanhu vari namba iri kuwedzera vari kubatwa vari kungofa vari kuwedzera chii vari kungowedzera asi kudai kurito hurumende yaizama kuitawo kuti ingakwanisa kuti ibatsire vanhu vakurarama zvinhu zvanga ndaiona zvakanyatso kuti zvakanaka zvinhu izvozvo because chirwere ichi ukanyatso uchiona kwachakatangira shuwa chirwere ichi changa chapedze vanhu zvisingaiti ende chirwere chiri dangerous zvekuti hachimisi.
indotenda nekuti security yekuAmerica haisi partisan. Security ye state, security yenyika haisi ye party. Ndozvinode kutaura. Kana pakutanga chaibai campaign na Joe Biden na Donald Trump, zvaitooneka kudzi wa Donald Trump wachakunda nenyaya yesabo even during campaigning time. Zvaitooneka. Zvakafanana nekuZimbabwe, zvaitooneka kudzi vanhu havachadi chinhu chasakara cheZANU-PF. Taitoona vamunangagwa uchitizwa nevanhu pamararisi, vanhu vachimanikidzwa kuzoendai kuRari, vanhu vachitiza masoja achigadhe vanhu vamanikidzwa kuzoendai kuRari. Zvaitoonekwa zvega kuti ha vanhu havachadi chinhu chaora ichi ZANU-PF. Asi takazoona chii? Takazoona zvinhu zvakabuda pamapolling station zvakazochinjwa zvabikwa zvakuzeki. Zvinotiratidza hapana hatifaniri kushora America uratiratidze wiwi yevanhu kuti zvakade wanhu zvido zvevanhu ndezvipi. Kwese everywhere even wangori kubato raTrump wazoona kuti zviri pachena. Ndozvade vanhu, ndozvendafarira hangu inini pakuAmerica kuti kune demokrasi. Ndozvetinodawo kuziva kuti masimba asawandisa kuna purezidendi because anopesera akuite zvaanoda. Tori masimba asinawo. That's why nhasi tirikutambura muZimbabwe nanhasi. Tarisai America ichatongeka. Kana Trump akaramba, Biden achatonga, ichaenderere mberi. Iyo zviitasai muZimbabwe. Wakatora masimba munangagwa chichari kuita because this is not the will of the people.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC-band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Chema chema nyami nyami sounds nekambo kavo zviri nani chiramba ne sezvo nguva yedu yapera. Tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafane chirwere checovid-19 muZimbabwe vave mazana matanhatu ane makumi matatu nevatanhatu 636. bato rinopikisa muSouth Africa reEconomic Freedom Fighters rinoshora hurumende yavo mukuvhara kwayakaita maboda ayo. Tasvika kumagumo chirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.